vachitaura pamusangano warongwa nemasangano akazvimirira wokuziya bhiri iri, imwe nhengo yekomiti yezveutano mudare reparamende, vachimirirawo Gutu South, Dr. Paul Chimedza, vati nyika ingaramba ichishandisa mutemo wa1924 mugore ra2017. Vachimedza vati mutemo wepublic health act haugoni kushanda zvakanaka pari zvino, sezvo zvirwere zvavako mazuva ano zvasiyana nezvaivako muna1924, uye zvinodiwa munyaya dzezveutano zvachinjawo.
Zvikunyunyutana kuti public health act yakaitwa nefirst parliament yerudhisha muna1924. Zvirwere zvanga zvirivo muna1924 zvachinja. Zvirwere zvitsva zvakauya, zvimwe zvavapo. Vanhu vanga variko muna1924 in terms of population vachinja. Madhorobha anga ariko muna1924 achinja. Saka tiri kuti public health act ya1924 haigoni kuti isiseve, isishandire zvakanaka muna2017.
Vachimedza vakurudzira basi rezveutano kuti riuyise bhiri reutano nechimbi chimbi kudare reparamende.
Vari kungoroka vari pacheya imwe chete vasingamuvi kumberi. So as members of parliament we are saying we have had enough of this, we are serious about this issue. The people that we represent in our constituency vari kutotsumwa nenyaya yebhiri rozvi. Saka tiri kuti mumwe noumwe ngaaite basa rake, ngavauye nebhiri kuparamende tiri pasi tikwanise kuita zvinhu zvakawanda zvatinofanira kuita.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa zvakanaka mubazi rezveutano vaStephen Banda, avo vataura pamusangano uyu, vavimbisa kuti bhiri republic health richange rave muparamende nyamavhuvha asati adarika.
Asare taapa chitano chekuti any time from now taakukwanisa kutora bhiri kuti richienda ku cabinet committee on legislation kuti variongorori vari vheneke vabvisana navo ndopavanozoenda navo kuparamendi, rinodhibirwa neparamendi and parliamendi vacho vanochitora neprocess vochienda naro kuvanhu vanenge vachibvunza mamiriro akaita the act, vochimirirana this act zvayave apo tichida kuti tipanidzirwe tichida kuchitoa kuti dzise from there tenge taakutakira kuti takuve nekumbiro mutare cabinet. Maonero angu nekuziva kwangu neprocess kayave hatisviki maaugust, risati rasvika kuparamendi.
Mutemo uyu une makore makumi mapfumbamwe nematatu. Zvimwe zvezvisingachafambirani nenguva zviri mumutemo umu zvinosanganisira kurambidza varapi kuti vasarape vana vadiki vane zvirwere zvepabonde, uye mutemo uyu hauna zvirwere zvakaita seHIV and AIDS, kenza nechirwere cheshuga kuti zvinorapwa sei. Nhaurirano dzekuvandudza mutemo uyu dzakatanga muna2010, asi kusvika pari zvino bhiri racho harisati rauya muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.